Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 5, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave muBritain uko vachabatana nevamwe vatungamiri venyika dzepasi rino pakugadzwa kwamambo Charles vechitatu mangwana. Zimbabwe Regulatory Authority kana kuti ZERA inozivisa kuti mutengo wedhiziri waderedzwa nemasendi matatu kana uchitengeswa nedhora rekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasvika kuBritain nhasi mangwanani uko vachabatana nevamwe vatungamiri venyika dzepasi rino pakugadzwa kwamambo Charles vechitatu mangwana muGovera. Pane vanonzi vari kuronga kuratidzira paurongwa uhu vari kupikisa kukokwa kwavaMnangagwa, uyewo zvizvarwa zveBritain zvinonzi zviri kurongawo kuratidzira zvichipikisa kugadzwa kwamambo Charles vetatu, asi vari kuratidzira ava vanonzi vanogona kukanganiswa nemutemo wePublic Order Bill uyo unorambidza kuratidzira munguva yakatarwa yekugadzwa kwamambo iyi wakatanga kushanda nemusi wechitatu. Masikati anhasi vaMnangagwa vanonzi vasangana navanamuzvinabhizimusi vekuBritain vane mabhizimusi muZimbabwe pamwe nevamwe vari kuda kudyara mari dzavo muZimbabwe. Mutungamiri wenyika vari kuperekedzwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika waFrederick Shava pamwe negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nevamwe vakuru muhurumende. vaMnangagwa ndiwo mutungamiri weZimbabwe wekutanga kushanyira Britain mukati memakore makumi maviri mushure mekushanya kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muna 1994. Asi Zimbabwe yakazotemerwa zvirango pashure ichipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga abata vanokokera nhengo dzeZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi kuti tinzwe maonero avo.
Izvi zvinotiratidza kuti utungamiri hwedzimwe nyika huri kuona mabasa akanaka ari kuitwa nababa vaMnangagwa. Ndo saka tichiona vekuBritain avo vakanga vaine maonero avo kubva makore anodarika makumi maviri vachiratidza kuti iko zvino vanoona ushamwari neZimbabwe chiri chinhu chakavakoshera. Ndizvo muchiona vadaidza mukuru wedu wenyika kuti vazova nawo musi unenge uchiitwa yatingati coronation, kugadzwa zviri pamutaimo kwamambo Charles.
Kune vamwewo vari kuti hokero yakapiwa vaMnangagwa yakangopiwa vatungamiri venyika dzose pasi rose hazviratidzi shanduko pamaonerwo anoitwa hurumende yeZimbabwe neBritain.
Sevana veZimbabwe zvikuru vaya vanongoona zvakaipa pamusoro penyika yedu ngavadzidzi kuti nokuona kuti dzimwe nyika dziri kuona basa riri kuitwa nebato redu reZANU-PF, basa riri kuitwa nehurumende yedu yababa vaMnangagwa. Havangakuudzii mose kuti ivo vava nechidikwadikwa chokuda kushanda neZimbabwe. Munotozviona muzviito mukokwa ihwohwo hwokuda kwababa vaMnangagwa. Ndiyo meseji yamuri kupuwa savana veZimbabwe kuti aiwa, mukuru wenyu tiri kumuona uri kugona. Saka nesuwo vari kumadokero zvikuru Britain tinoona kuva nababa vaMnangagwa pakati pezviitiko zvinokosha munyika medu chiri chinhu chakanaka, ndozvavari kutaura.
Saka imi muri kuona kukokwa ikoku kuchizobatsira kuumba ukama hweZimbabwe neBritain here?
Ndinovimba zvikuru kuti tichienda mberi pachawa nukamba uno simbarazwa shukuru pakati pe Zimbabwe ni ma Britania na vamwe vanobva kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana dzingava dzaimbova nomuonero wakafanana newavo asi iko zvino vazhinji vaakuona kuti vanhu vatema vanotungamirwa vamunangagwa havana ruengo nomunhu vava riyedio kuti Zimbabwe ifambe iende mberi.
Avanga vari vanokokera nhengo dzezanupf mudare reparamende vapupurai togarepi vari parunhare naivan zininga westudio 7 vari muharare. Ivan zaabatawo vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvarefadzai mahere kuti tinzwewo mafungiro avo.
seCCC tikuona kuti kufamba kwavamunangagwa panguva ino vachienda kucoronation yaKing Charles panguva yekuti maZimbabweans ari kutambura ari kufane nzara zvinhu zviri kukwira muzvitoro mashops zvakare nguva yekuti nyika iri kushaya mari yekutenga chero magets chaiwo zvinoratidza kuti mapriorities avo haana kumira zvakanaka zvakare tinoona kuti kuchimiro chenyika yedu yeZimbabwe muinternational community haana kumira zvakanaka pari zvino Zimbabwe iri kuzivikanwa nekutyora kodzero dzevanhu.
Ndezvipi zvamungape semuenzaniso pakutyorwa kwekodzero pamabata?
Takaona zvakaitika kuna vasikala vangarivhume nevakawanda kunyanya veopposition vatori venhau vanonyora vanyori nevakadaro maartist vaimbi kumbunyikidzwa kwakanyanya maviolations emahuman rights ndoari kuwanda munyika yedu tiri kutadza zvakare kugashirwa neinternational community zvakanaka yavanoti international re-engagement tiri kuona kuti vari kutadza kunyatsi kuibuditsa nokuti vari kutadza kunyatsi kutonga nyika nomazvo.
Vamunangagwa vari kuti vari kugadzirisa ukama hwenyika nenyika dzekunze. Imimi zvamunokurudzira sebato ndezvipi?
seCCC tiri kutaura kuti munhu wese ngaanyore sekunovhota sezvakatarwa kuti gore rino tigozoitawo New Great Zimbabwe. Hurumende inokoshesa kugara zvakanaka kwevanhu. Kana vanhu vachizonokwira ndege, vatungamiri vachizonobatsirawo kumacoronation nezvakadaro, vasiyiwo vanhu kumba, vadya, vakaguta. Vana vaienda kuzvikoro zvipatara zvine mishonga.
Muri kuti rwendo rwavamunangagwa haruna kukosha here?
Pari zvino tiri kuona kuti tifokase pane kuenda kunze kwenyika, nyika isina kunyatsi kugadzikana, zvinoratidza kuti mapriorities haana kumira zvakanaka. Zvakare takaona vamunangagwa vachitenga private jet inoita $54 million. Mari iyoyo imari yangadai yakaenda kuzvipatara, kuzvikoro, kuona kuti nyika ine magetsi nekuti nyika yafamba zvakanaka.
Avanga vari vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCCC muzvarefadzai mahere vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa nhasi kuti yaderedza mutengo wemafuta ediesel rinotengeswa nemari yekuAmerica nechikamu chimwe chete nezviga zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 1.9%. Mutengo uyu wadzikiswa nemasendi matatu ekuAmerica uchibva padhora rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nemana kana kuti US$1.64 parita kuenda padhora rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nerimwe kana kuti US$1.61 parita kutanga nhasi kusvika musi wa5 mwedzi unouya. Asi ZERA yazivisa kuti mutengo wedhiziri mumadhora emunyika wakwira kubva paZimbabwe $1,546 kuenda paZimbabwe $1,756 palita. Mutengo wemafuta epeturu hauna kushanduka kwese kumadhora emunyika nemadhora ekuAmerica. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuderera uku kwakonzerwa nekudererawo kwemutengo wedhiziri pasi rose. Asi vanoti kunyange hazvo mutengo wedhiziri wadzikiswa nemasendi matatu, kuderera uku hakuna zvikuru zvakunoshandura pamitengo yezvinhu munyika.
Hongu kudzikiswa kwegazeted price yedhiesel kwakanaka, kunorerutsa mitengo yezvinhu. Asi takaona kuti mitengo yedhiesel haunanyangoderera ne percentage yakakura wangodirira ne about 2% chete. Inowe percentage isiri very significant kana takatarisa nyaya yekuti zvingave neshanduko yakanyanya here in terms of kuderera kwemutengo yezvinhu kana kuderera kwemutengo yekufambisa zvinhu.
Pane zvingatarisirwa here kuti zvingadzika muzvitoro nekudzikiswawo kwaitwa diesel uko?
Of course, tinoziva kuti mabhizinesi akawanda ari kushandisa majenereta nekunetsa kwava kuchiita magetsi. Majenereta anenge achishandisa diesel, saka zvinongobatsirawo, but percentage decline yacho haina hatingati iri very significant.
Chii chingadai chaita kuti mutengo wediesel udzikiswe munyika?
Mutengo wediesel wangoderera takatarisa maUS dollar chete. Zviri kukonzereswawo nezviri kuitika paglobal market. Tirikutaona average price yediesel ichitiderere and makaona from rapera diesel rari chiita on average about $1.26 shondorino raderera nekusvika paabout $1.21 per liter. Then mutengo wepetro wangoramba uri stagnant at $1.31 shondorino tichienzanza shondo rapera. Saka kuderera kwemutengo wediesel kurungoteedzera zviri kuitika paglobal market. Kuderera kwaita Zimbabwe dollar simba remari yemuno kwaita kuti price yemafuta in Zim dollars inge ichiita seinokwira.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamwe varimi vefodya munyika vari kuchema-chema kuti mitengo yefodya haisati yachinja kwemakore ane chitsama, vachiti izvi zvave kuita kuti vanetseke kudzokera muminda. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
VaMorris Ndanga vava nemakore gumi nemasere vachirima fodya kuHarare South pedyo nekuBeatrice kunze kweHarare. VaNdanga, avo vange vachitengesa fodya yavo kumusika weTNZ muHarare, vati zvisine nekukwira kuri kuita zvinhu, mitengo yefodya pamusika wefodya haisi kushanduka.
Hasi kukwira mapurize awo for the past 5 years. Tinongoita 530, 540, 550 maximum otherwise.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe murimi vaFoster Gwanzura vanorimawo fodya vachibatsirwa neTNZ.
Asi nekufamba kwenguva handizivi kuti TNZ yaita sei vaakudzikisa mapurizi. Saka mukudzikisa kwavari kuita mapurizi tiri kuedza kutaura navo, but vakomana vacho vechina havateereri.
VaGwanzura vati kunyange hazvo vachitengerwa zvekurima zvese neTNZ pamwe nekubatsirwa kuwana mishina nezvekushandisa pakurima nekuomesa fodya, vati dzimwe dzenguva bhizimusi ravo rekurima fodya iri riri kuvasiya vasina chavanacho kana kusara nezvikwereti kumakambani aya. VaAlbert Chakala vanorima pasi peForester Estates kumvurwi vadembawo kuhurumende kuti idzikewo mitengo yefodya sezvainoita kune zvimwe zvirimwa, kwete kuti mutengo utarwe nevanotenga fodya.
Zvino hurumende ingadai yapindirawo kuti zvimwe zvinhu zvigadzirisike, because fodya inotengeswa neauction. There is no gazetted price. Saka kana ichitengeswa neauction haukwanise kushupana nabaya.
Fodya inotengeswa kumisika yefodya, uye vatengi ndivo vanotara kuti mhando yefodya yauya nemurimi inoita mari. Sachigaro weTobacco Growers Association vaBright Bvukumbwe vaudza Studio 7 kuti varimi munyika vari kuchema-chema nemitengo, asi vakati dambudziko guru nderekuti kudzimwa-dzimwa kwaiitwa magetsi kwange kwakanyanya, izvo zvakakanganisa zvakanyanya kuomeswa kwefodya gore rino.
Gore rinoranga raka oma magetsi kwakusina. Munhu wese akaita fodya ari kutoremerwa, ende ane tariro yekuti pane zvaari kuwana izvozvo anokwanisa kuti adzokere kumunda uye kubhadhara vanhu. Saka varimi vazhinji tiri kuchema nemunyaya yemaprices ari pakati nepakati.
Varimi vanga vachitengesa fodya vatiwo fodya yakadyarwa ichimirira mvura yemudenga ine mari iri pasi, zvekuti imwe iri kutotengwa nemari iri pasi pemadhora maviri ekuAmerica pakirogiramu sezvo yakaita mavara nekuda kwemvura yakawandisa. Asi vati fodya inorimwa nemadiridziro ndiyo yakabuda zviri nani. Studio 7 yataura nevarimi ava pakushanya kuvatori venhau kukambani inoshanda nevarimi varimi kurima nekutenga fojga yetianzi yekuchina. Mukuru wetianzi uye vari osachigaro mabhizimisi ekuchina muZimbabwe vawenjili vati mari yemutengo wefojga inoendera nezvinenge zvichiitika kumusika wepasi rese nekudaro havanawo zvavanogona kuita.
The prices are more decided like by the international market, which is not controlled by anyone. Because as for TNZ, we're trying to our best to support our farmers as we provide all this interest of loan, free loans.
Vachibvunzwa kuti sei vasingaisi maindustry anovandudza fojga munyika muno kuitira kuti zvigadzirwa zvinobva kufojga zviunzewo mari yakawanda munyika pamwe nemabasa pane kuiburitsa munyika yakadaro. Vali vati mhando yefojga dzavanogadzira inoda kusanganiswa nezvimwe zvakawanda kana kuti blending zvisingawanikwi munyika. Vatiwo fojga yavari kuwanawo munyika ishomawo vachiti zviri nyore kugadzirira zvinhu kuChina sezvo kuri iko kune zvakawanda zvava noshandisa. Kambani nevarimi vanosvika mazana maviri vainobatsira kurima fojga munyika uye inoti kubva kuvarimi ava inowana makirogiramu mamiriyoni makumi matatu kana kuti 30 million kgs dzefojga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Food Program rinoti riri kunetseka kuti risvitse rubatsiro muguta guru reSudan reKhartoum nemamwe matunhu ari kuona hondo nekukandwa kwezvombo pasi kuri kuramba kuchikundikana. Mutauriri weWFP muSudan, Amaeleni Kinsley, vakazivisa nezuro kuti sangano ravo ratanga kupa rubatsiro rwechikafu kuvanhu vakatiza kurwisana vari munzvimbo dzavakati dzine runyararo. Masangano enhau muJapan anoti murume mumwe chete akaurayiwa uye zvivakwa zvakaondomoka mushure mekundengendeka kwepasi kwakasimba kwakarova pedyo nekumahombekombe kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. Sangano reAmerica rinoona nezvezvidzidzo zvemamiriro epasi rino reUS Geological Survey rinoti kundengendeka uku uko kwaive neuremu hwe 6.2 magnitude kwakaitika nenguva dzemasikati enguva dzekuJapan. Chipanga mazano munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika kumuzinda weWhite House muAmerica kana kuti White House National Security Advisor vaJack Sullivan vakazivisa nezuro China kuti vachashanya kuSaudi Arabia mukupera kwesvondo kuno kunaurirano nevatungamiri veSaudi Arabia. VaSullivan vachasanganawo nevamwe vavo vanobva kuUnited Arab Emirates nekuIndia. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika pamwe neveruzhinji vari kukashikamadzwa nekwavanoti kuwandisa kwehupfumi hwemwanasikana wevaive mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe, amai Bona Chikore nemurume wavo vaSimba Chikore avari kurambana uye vari kukurudzira hurumende kuti iferefete kuti hupfumi uhwu hwakawanikwa sei. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Magwaro ekurambana kwevaviri ava ekuti vagovane hupfumi hwavainahwo anoratidza kuti vane hupfumi hunotyisa hunosanganisira mapurazi makumi maviri nerimwe, pamwe nedzimba namastendi zvinodarika makumi mashanu kumisha inogara Shoroma muHarare. Pamusoro pezvo vane dzimotokari dzakawanda uyewo imba yemhando yepamusorosoro inonzi iri kuDubai. Vatava nemulambo Jenya vanogara kuChipinge vati upfumi ihuhu hwakawandisa zvekuti kunyange dai vaviri ava vakashanda pamwe chete vangadai vasina kuwana upfumi hwakadai mumakore avagara vese, vachiti hurumende inofanira kuongorora kuti vakahuwana sei.
Upfumi ihwohwo hunofanira kurijiswa nekoti. Zvaitwa mapurisa apindira, anticorruption vapindira, koti yozopa determination.
Izvi zvatsigirwa negweta vakudzaika dzere avo vati upfumi hwese husina tsanangudzo hunofanira kuferefetwa pachishandiswa mutemo weMoney Laundering and Proceeds of Crime Act.
Zvinhu zvinofanira kuita kuti avo vanoongorora nyaya dzehuori munyika vamutore vaenda naye kuhigh court kuti atudze iye ega pamberi pedare kuti upfumi hwo akauwana kupi pamutemo weri weMoney Laundering and Proceeds of Crime Act.
Vakadzere vaenderera mberi vachiti hapana chakaipa kuti munhu aite upfumi, asi kuti upfumi hwese hunofanira kuwanikwa nenzira dzakajeka uye munhu achibhadhara mitero. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vaSimon Hove vati kunyange Bona ange ari mwana wevaimbove mutungamiri wenyika vaMugabe, zvinofanira kuburiswa pachena kuti akawana sei pfuma yakawanda kudai. Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida Moyo Saurombe vati kunyange hazvo paine kunyunyuta munyika pamusoro peupfumi hwevaviri ava, panenge pasina chakashata kunze pokunge paita vanhu vane umbowo hwekuti hwakawanikwa zvisiri pamutemo.
Saka zvinodipenda nekuti pane here humbo huripo uye vanoita zvemutemo vakwanisa here kunga vachiita mainvestigation kuti vaone kuti pane zviripo here. Dzimwe nguva tigogona kunyunyuta izvo zvowanikwa zviripo zvakashandirwa mapepa aripo, asi kana asipo ndopanopinda vemutemo.
Vachikore vakataura mumagwaro avo kudare kuti zvimwe zvinhu vaizvipiwa semubhadharo pamabasa avaitumwa natezvara vavo uye zvimwe zvinhu vakazvipiwa sezvipo pamuchato wavo, asi dzimwe nzvimbo dzekuvakira dzimba dzavakanyoresa mumagwaro avo kudare dziri kuna Kariki Cree muHarare dzinonzi nekambani yeArson Property Development Company hadzisi dzavo uye dzinofanira kubviswa pazvinhu zvinofanira kugovanwa pakurambana kwavaviri ava. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugweta ravachikore vaRogers Matsikidze kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Kambani yeArson Property Development inoti mastend aya ndeayo pamwe nebazi rezvekutongwa kwematunhu uye akawanikwa nevaviri ava zviri kunze kwemutemo, zvekuti yakatokwidza nyaya iyi kuZimbabwe Anti-Corruption Commission. Mutauri weZimbabwe Anti-Corruption Commission Zak Amaitandi Wemulovane vaudza Studio 7 kuti hongu vari kuongorora nyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi reguta reHarare pamusoro pekuti mastendi aya akaenda sei pasi pebazi rezvekutongwa kwematunhu pamwe nekambani iyi. Asi tsamba yakanyorwa nemunyori mukuru mubazi rezvekutongwa kwematunhu vaGeorge Magoshongwe muna Gumiguru 2019 ichienda kukanzuru yeHarare inoratidza kuti bazi rezvekutongwa kwematunhu raida kutora dzimwe nzvimbo dzekuvakira dzimba dziri mumusha weBorodel muHarare kubva kukanzuru iyi. Vanoongorora nyaya dzeuori vaitai Ruben Mbofana vati zviri kuitika izvi zvinoburitsa uori huri kuitika munyika, vachiti uye hurumende haina shungu yekuferefeta nyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Muchirongwa chedu chemagitare chosvondo rino tine hurukuru nemuimbi achiri kusimukira anoimba musambo weZim Dancehall McDonald Chikuru anozivikanwa neremagitare rekuti Maki wacho. Ngatinzwei hurukuru yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mahora, mahora, mahora. Gete vanoloka kuma 6 hanze ndo madiri ekefim vano ndikinza mukwaranzaini vakandinzwa ini ndichiti yetu vangu.
Ashama kitsara ndakazvitanga ndichiri mudiki aite feri yangu ei ndichiri mudiki chaiko.
Saka vabereki venyu vaitwa kudi mukoma muchitanga kurova magitare.
Pandakatanga vabereki vangu vanga vasingatombozvidi vaiti ndezveurombe rombe hanzi mboita zvechikoro.
Veruzhinji vari kutambira sei manzi yamuri kurova?
Then vanhu mumusi yangu vakutambira zviri raiti ndakupindawo kumashows ndichididi makomenzi ari raiti zvekuti vanhu vari kuburadza kuti vari kuna kigoneche nemusic yandirova aimbirai.
Mutemo yavo inovharisa masini hanzi hapana anopinda mugedhe kana asina kutobewa vaccine. Vangu vanondisaiza shuwa here kunditengesa sanitizer.
Matambudziko amunosangana nawo muchigame ichi ndeyapi?
Ini machallenges atosangana nawo muindustry nekuti mabig artist edu haadi kutova kulab tinombobvapo kana something nyangwe zvidoda kuti tombobviswa something kana kudii saka mafinanisione pakaipa etawanikwawo kana maradio stations akawandisa kuti tikwanisa kupusha music yedu zviri pachena zvinhu zvinatsoendekawo.
Vanoda kukubataiwo, vanoda kukubhukai kumashow, vanoda kuteerera mimhanzi yenyu vanokuwana ikupi?
Nivanoda kundibata vanondiwana panumber dzoti 0719511893 kudzokorodza 0719511893 oro kuenda paFacebook yangu noti Maki wacho McDonald unondiwana ipapo andoe semusemi neInstagram.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu ndapi?
Teni mashoko angu kuvatsigiri ndongoti rambe muchingo chikurudzira tinosvika chii chingo subscribe pamayoutube channel yedu muchiuya kumashows zvinobuda.
Kamungade kubuda nako mudariro ndekapi timbokarova nhasi Woza Friday kudai?
Kandiri kubuda nako kanonza timbosiyana hameta basi ndotende.
Maura, Maura, La Vista, Five Star. Cha, inini ame dreama, doda kutenga woimba nebima, doda ziawa dire kuzima, dozi ndiri hot kunge mvura yando stima, bandiri musango ndiri kuvima, ndiri kushanda ndiri mundima, masidzi angu ndiri kusima, ndiri kurima chiro murima. Asi vamwe vacho vanondipima ndashanda mari vanondinyima life yacho yagara inorema that's why ndisingazoye ndikunojima pandinongorira vanongodzima wakanda makuminzi life pando streama asi no reverse ndiri chitima mumashaki momo ndinongosvima wangu life yacho maura mazimba ya mazombi nemagura nenga akanditsuma kuti mugome ndisazotura noda kunditema nyura osaka tsamba yangu ndazonyura ndiri kutsvaga majora ndemagozigozi life bora life yacho izere nemahitas vanokuchera semunda mahitas DM vanokupa blue tick kasi ndoa number one kufiwa wangu isa status ingori tick tick moyo wangu wakaitwa tick tick nema baby akandipa atbeka even life yefiki apa nangana nyura wende nisha life yacho maura mazimba ya mazumbi ni makura nika akanditsuma kuti mukome ndisazotura noda kunditema nyura osaka tsamba yangu ndazonyura ndiri kutsvaga majora ndine magozigozi life.
Manga muchinzwa kambo kanonzi hatimbosiyana manzwa hurukuro yataita naMcDonald Chikuru anozivikanwa neremagitare rekuti Maki wacho ari parunhare muHarare naIvans Ninga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru anhasi tiri kutarisa nezvekugadzwa kwamambo Charles wechitatu mangwana nekushanya kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumabiko aya kuLondon. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave muBritain uko vachabatana nevamwe vatungamiri wenyika dzepasi rino pakugadzwa kwamambo Charles wechitatu mangwana. hurumende yokurudzirwa kuferefeta upfumi hwakanyoreswa mumagwaro ari kumatare ekurambana kwaamai Bona Chikore nemurume wavo Vasimba Chikore. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina mutungamiri Nkomo.
Soku isi